Katangwa na mwari from the marketplace. Padambu ita shema bizimusi. Mwari kwa ngundi dana. Kwa ngundi tosera shakari. Kuno batsira vanu. Wanushandi sama woko. Different kinds of businesses. Kwa kuchitanga kushandani madzimai anoita zvakasiyana siyana. Vanoshandisa maoko avo. Vanoti zvakwana. Katichada zvekutambura. Uye mudzimai anoziva kuti kana mumwe mudzimai achigona kubudirira kana kusimudzwa namwari. Kana neniwo. Ane nharo. Madzimai iwaya ane nharo. Ndo ari kuungana kuno kwandiri kuDubai. Kune musangano wemadzimai unonzi Zim Women Do Dubai. Yatiri kusanganidza madzimai anobva kudiaspora. Zvoreva kuti kana ari muZimbabwean woman anogara kuSouth Africa. Kana ku UK, kana ku Russia, kana kwese kwese tiri kuti ngatisanganei muno muDubai.
Sei mafunga kuti madzimai aya muwanikwe imi muchisangana muDubai pari zvino.
Nekuti Dubai zvavaita in 50 years zvinoshamisa. Inini chai chaiye ndinogara ndichishama every day. Ndobva ndafunga shoko raMwari rinoti can a nation be born in a day? Ndozvitenda ini because ndiri kuzviona in 50 years muno mamusina airport chaiyo. But iko zvino kuno mhara ndege every 2 minutes. 2-3 minutes ndege iri kumhara. It's the busiest international airport in the world. Saka kwakanaka nekuti kunoratidza mudzimai background iyoyo inoita kuti mudzimai aone kuti zvinhu zvinogona kuchicha. Nekuti kunokui jecha chete asi vanhu vari kuzara kuno jecha rakubhadhara. Handiti tinoti kuZimbabwe zvadirwa jecha zvoreva kuti zvadhakwa ka. Manje kuno kujecha iroro riri kutobhadhara nekuti vanotobhadhara mari. Tinobhadhara kutoenda kujecha nekunofamba mujecha imomo nekunodya kujecha ikoko zvinonakidza vakazvipakeja zvakanaka. Saka ini zvibvo inoita kuti mukadzi avhurike pfungwa. Zvikuru sei maomero akaita zvinhu muno nguva dzino dzeCovid. Saka pamusi wa 15 to the 16th of February next week tinenge takaungana.
Ndiani vachange vari vanyarikani venyu pachiitiko ichi?
Tiri kutsikwa na minister wemadzimai, women affairs, community, small and medium enterprises. Mai Tembiso Nyoni. Vanenge vari pakati pedu vachitipakurira zvatinokwanisa kuti tiite vekudiaspora nevanenge vabva kuZimbabwe. Kune chikwata chiri kubva kuZimbabwe chakatosimba chiri kuuya kuti tisangane nemamwe madzimai ari kudiaspora. Ndo platform yatakagadzira iyoyo kutosangana muno muDubai toona kuti tingaiti sei nekuti vamwe muCovid imwe mudhobha vari kutobudirira. Ndine mudzimai ari kuya anonzi Dr. Faith Bebe vari mupato redu remadzimai eRed Lipstick Revolution. Vakasumuka panguva yeCovid. Vakatumidzira testimoni nezimota ravanga vabuda kubva kuUK vachiti ndinotenda netraining kudzidzisana kwatinoita pane imwe yatinoita inonzi 8Bs yekushandura maonero mafungiro yatinototi bhaibhai amapita. Amapita ndo vane kufunga kwekuti hazviite zvakadhakwa zvakapresa zvadirwa jecha. Kuya mumwe mudzimai ari kuti ndinopabuda chete panobudika. Saka amai vava vakazviita paCovid tikaona zvishamiso. Iko zvino bhizinesi ravo rasumuka. Vanozvibhadharira zvinhu zvavo kuzvitengera tiketi ravo remuEmirates repamusorosoro. Vatosumuka vari kuuya kuzosumudzira. Saka patinosangana ivapo tinokurudzirana. Kubudirira kwemumwe kunofanira kupa shungu. Nekuti kuuya kweCovid hakusi kuvhara kwepfungwa. Chiri kuvharwa ibhodha chete. Asi pfungwa hadzina kuita se hadzina kuvharika. Saka kuno kuti tinoita inonzi iron sharpens iron.
Madzimai api achange ari pamusangano wenyu uyu?
Tine madzimai anoita zvekuchera migodhi. Tine madzimai anorima. Tine madzimai anoita zvekuhodha vachitengesa tengesa. Mudzimai anotoziva kuti pandiri pano pane imwe level iri nani. Saka zvandiri kuita palevhuri yandiri iyi handi zvekungoitira unyopi. Rega ndishande. Ndidzidze, iko kudzidza. Kudzidza hakuperi. Saka ndobva tinenge tichiita izvo tichisimbisana. Saka takatarisira futi kuti tina CEO weWomen's Bank, Mrs. Mandas Marikanda, vari kuuya futi veWomen's Bank. Kuzotaura futi nemadzimai kutionesane kuti tiri kumborasika papi. Mari tinodzibata sei idzodzi dzekumabhengi iwaya. Ende izvozvitova nemadzimai ari kuuya kuno akweretawo dzimwe mari futi dzekuti pavari kuuya havasi kuuya kuzodzidza nekusangana nevamwe asi vakumbva vauya kuzohodhawo. Saka takatarisirawo kuti vamwe vanenge ana mai tsitsimasiwa vanenge vari tachipakura ruzivo rwavo